nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvikare manera nasi uri musi weshondo kukazi 11 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wavo kumasvingo vanhu vechitungwiza vonyunyuta nokupasirwa dzimba iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi zvichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchitungwiza vanoti vave kufema mushure mukunge matare amisa kanzuru yechitungwiza kuputsa dzemba dzavo. Vagari ava vakabatsirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya iyi.
Gweta riri kumiririra vamwe vevagari ava vamarufu mandevere vati kanzuro yange yapa vagari kusvika nhasi kuti vabude mudzimba idzi asi dare rakaramba kutambira izvi kuti zvienderere mberi.
Saka tine maclients edu ekuchitungwiza vanga vachifanira kuputsirwa dzimba dzavo mangwana svondo. Vakauya kwatiri ndokubva taenda kudare rekuchitungwiza rekumagistrate court. Tisine chikumbiro zvekuti zvekuputswa kwedzimba izvi ngazvimbomiswa nekuti bumburo redu remutemo idzva haribvumidze kuputswa kwedzimba pasina chibvumiro chekudare. Izvi takambozviita futi gore ra2014 chitungwiza municipality zvakare yada kuputsira vanhu dzimba dare rekuchitungwiza rikati hazvibvumidzwe rekwai kuti futi zveragara riri kuramba achitaura kuti hazvibvumidzwe kuputsira vanhu dzimba pasina chibvumiro chedare. Saka nezuro mukuru wedare wekuchitungwiza vamapfumo vakamisazve kuputsa kwedzimba dzemuchitungwiza dzevanhu vakaenda kuda.
VaMandevere vati vanoshamiswa zvikuru nemaitiro ekanzuro inoda kuomesera vagari ichishandisa mitemo inotyora bumbiro remutemo yenyika.
Vari kushandisa mutemo uyu wavari kuti wakagadzirwa munana Smith mugore ra1979 ndo mutemo wavari kuda kusevenzesa iwoyo. Havasi kuda kusevenzesa mutemo watika gadira hizi wa nwe Zimbabwe tose mugorera 2013 ino misa kupuso kwa Zimbabwe sina mpumiro yedari saka andizi hivu kuti mtemo waka gadira wana simitha waka kushina kudari kari mtemo wataka gadira hizi wa nwe Zimbabwe tose itakabatana mugorera 2013
Momo wawagari wane Zimbabwe kuda kuputukwa nekanzure chitungwiza ama inometa saumani vati wano shamisu kwa shukuru kutise kanzure chirega wagari wachivaka kushikapa kumisa Zimba kana nzvimbo yakatorwa kwa shisiri pa mtemo
panya ya kufanyewa like chesnes tinewa na wadiki wangwe vanema 1 month wangwe waka vazora maimanji means 21 and 3 years I'm pregnant. The operation. Ukanaiwa. Wakutanga kurwara. Plus my properties. Aminga chinaiwa. Neku kutuzo ma recover. Kana kupienda right now at tumborina. Wutuno ezunezu nungo shimani kizira. Kakurarama. That's it. It's not wangu to manage. Kuvaka zisi. Takawaka ma 3 months. It's not fair. Because time yes ya takawaka. At least you can walk and move on. Notice, puti. Tell me how, like, poor kuvaka. Apa iti kana chitera sna mbo champira marize bizi. Was like now chaka mbo badra ma $140 vachitambira marizozo. At least that is not vracha badar. No same puti vanuova kuti vakudo chifanyi. Paka mbo champira marize.
Mumwe mugari, varo iska musati, vanga vasingazive kuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvaka zvisiri pamutemo. Vaka musati vati vakawana nzvimbo iyi kubva kucooperative inonzi From Glory to Glory.
Takazongoshamisika tinongona paiswa issue munewspaper yekuti tokutongoshiwa dzimba idzi. Saka pandikangoona atikuiona kana tongoanasira wese tuti. Saka takazongoshaya kuti bata ndiona kuti tingabatsirwa sei. Wana kuchacheza na siku chukuru, chukuru kuchimizi za kabitimwe wala kana unu chukuru chineza utu mafile ni kutipe unipi ugara plazumpura ni urugu na nafi kutapesi nga nani kubasa boze ya nika simu ili panze chineza wafi kutafutika na unu kubasa wana imbisende
Mukuru wechitungwiza Manyame Residents Association va Mavela Skumalo vati vari kushamiswa kuti dzimba dzakavakwa muna 2014 dzavakuda kuputswa muna 2018 zvisinene kuti kanzuro yakatombobhadharisa vagara vamari yekugadzirisa kuti dzimba dzavo dzive dziri pamutemo mukanzuro iyi.
Ya vana vakatanga kuvaka muna 2013 vamwe 2014 saka zviri kutotishamisawo isusu kuti sei council ya nechido chekuda kupunza dzimba idzi izvozvi muna 2018 yambenge yakanyarara pese apa saka ndo zvimwe zvikonzero zvakaita kuti timhanye kudare nekuti council yenge iripo ichiona dzimwe dzimba dzacho dziri padzwe nemugwagwa pahighway pekuti pavanopfuura nguva nenguva nemota dzavo vachidrive vanenge vachitoona dzimba idzi vagara vakatengeserwa mastenzi aya nehousing cooperative inonzi Glory to Glory and vamwe vacho vakazotodaidzwawo nekanzu yechitungwiza kuti uyai nemapepa enyu tiregularize dzimba dzenyu vakanobhadhara ma $143 ainzi emaregularization nemaservices.
Studio 7 haina kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza asi nyaya yekuputswa kwedzimba iyi iri kupinda mudare rekuchitungwiza musi wa 13 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwa anotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwa zuwa iwa tereliwe Studio 7 ndadzoka zvakare sondo rino nechirongwa cheve chidiki chatino gara tichuya nacho sondo rega rega tichitarisa zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekunze mune vechidiki vakasiyana siyana. Taita rombo rakanaka nhasi kuti tabata mumwe wechidiki ari mune zvematongerwe enyika vari mubato reMDC mukoma vanonzi Professor Mapembere. Tichanzwa nhasi vachinyatsotudza mazita avo chaivo chaivo nezvavari kuita nebasa ravari kuita mukufambisa nyaya dzavo. Mukoma, zviri kudii?
Mukoma, zviri kufamba makadizvo.
Aiwa,
vanhu
muoni manje zvabva zvaita zvakanaka. Tinongonzwa kazvichingonzi professor. Isu toda manje kuti vatereri vanzwe kuti chairo chairo ndiani repachitupa.
Aya, mukoma repachitupa ndiroro chairo chairo ndinonzi Professor Mapembere.
Handiti maona manje vamwe vanenge vachifunga kuti ndere madunhurirwa hameno pamwe ndere chikoro pamwe ndere zvakawanda wanda zvinotika dai vanhu vanobva vaita sei vaziva kuti zviri kumboenda nekupi. Tinonzwa mukoma muchitepfenyura muchikanda zvamunoita muchishambadza mazwi nemashoko nenzimbo zvii muchidimbu zvamunenge muchiita izvo?
Inini patinenge tichikanda manzi nezvimbo paipa ndinozviti DJ Professor ndinenge ndichikanda manzi neinformation kunyanya zvatinenge tichitarisira kuti sebato redu kuinformation department uko kwedu vachibudisawo information yakaita seiyoyo. Ndofunga kana mukanzwa zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiita vanhu vari kuzvitambira zvakanyanya kunyanya vanenge vari mumawhatsapp awa ndomandinonyanya kuisa zvandinenge ndichiita izvozvo. Information yainge ndichipa vanhu maererano nechirongwa kana kuti neurongwa hunenge huripo pabato redu reMDC.
Saka munee muchitotepfenyura kaini muri nepfenyuro here mukoma?
Mukoma nepfenyuro handisati ndava nayo chipo chiri mumandiri. Inini ndinoshandisa chizvino zvino zvakaita semalaptop nemaspeakers. Saka ndinenge ndichishandisa malaptop nemaspeakers ndakaisa equalizer palaptop pangu. Saka ndo ndichishandisa izvozvo ndichiita se ndichirekodha pafoni then ndozvipa kumagurupu emawhatsapp kuvanhu.
Saka zvamuri kuita izvi zviri kutambirika here kwese kwese nekuti kune vamwe kavanopikisanawo nebato renyu ramunotsigirana naro uyewo mubato renyu imomo mune vanopikisana pikisanawo vari pachavo vega ivavo zvinofambidzana sei nebasa renyu ramuri kuita kuti rirambe richiendeka zvakanaka?
Mukoma zvinenga zvinoitika ndezvokuti obvious panoitika chinhu pane vanochitambira kune vasingachitambiri. Asi mukuona kwangu inini zvandinoita zvinenge zvinotambirwa nevakawanda. Ndingada kutaurira kuti pane even kana kune bato rezanupiefu vanotomboya kumainbox pangu vachiti mukoma professor taita birthday redu panapa saka tinoda kuti mutigadzirirewo chikamhangire kebirthday kekupemberera. Pane nhingi aita birthday kana kuti panapa paita kamutambo katoda kukwezva mayuti akadai toda kuti mutiitirawo kamwe kaaudio kanongopa information kumayuti. Asi ndichinyanya kusimbisa kunyanya kumusangano wedu weMDC haiwa ndinopindwa nevanhu vakawanda kumainbox vamwe vachitonditi chipindaika munhepfenyuro prof vamwe vachiti mukoma manonoka kupinda munhepfenyuro pane zviri kuitika saka handizorambi hangu ndichiita pese pese kunyanya kuita zvinenge zvandinengena kufunga kuti hanhasi ndiri pamudhu iri nani regai nditi sekutaura kunoku ndichangobva mukuita kaaudio kebirthday raonorable vice president vachamisa.
Kuhamuna kutigadzirira nzwisa handidai yanga iripo tatombonzwa hombijani.
Haiwa mukoma mukazondibata nekutai mukoma ndinokutumirai
kuzvandinoita
manje nezvokuti zvandinenge ndarekodha kuchengetedza pasaidi kuitira kuti in future ndozomboti apa ndakadai munoziva kungoitira kuteedza nhoroono.
Aiwa, muchatitumira tigozombokakandawo veruzhinji vanzwewo unyanzvi hwamuri kuita kwamuri ikoko. Zvino tikazvitarisa nerimwe divi totoona kuti hutori humhizhaka hwatoma muri uhu rinogona kutova basa kairi rikatokurumbira zvikatobhadhara pataundi.
Although pane chishumiro changu mukoma because ndakutaura kuno kundaka zvitanga ndofunga pane makore matatu adari ndikambotaura nevakuru vemusangano zvikange zvambonzerega chizvese kuinformation department iko zvinoizvi saka ndiri kuinvesti kwandiri ndokwandinozviitira zvangu saka ndiri kuno Cape Town ndokwandinenge ndichizviitira
aiwa ndinokutendai mukoma nguva yedu ndo ine majerasi yabva yakwana yatiperera asi tichakutsvagai mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura zvakare tichibetserana nekuonesana vechidiki vachidzidzawo nyika ichinzwawo zvaro zviri kuitika kunze uko nai
ndinotenda mukoma muve nezvakanaka
aiyo nemiwo mova nezuva rakanaka vateereri tinokutendai zvakare svondo rino kuti mange muinesu muchirongwa chatange tichikurukura namukoma Profesa Mapembere vachititaurira nhau yavo yekutepfenyura yavari kuita vari kuchikoro kwavari vachitsigirana nezvematongerwo enyika tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aita musangano kumasvingo nhasi. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu ataura navachamisa.
Halo, ngatingoti gaga ba munini zvinazvinovamira mushi. Ora, ndoti vachamisa mukatudzoti musangano wenyu wafamba sei wanhasi uyu?
Musangano wanhasi watifadza zvikuru pakuti vanhu vauya neuwandu hwavo mumamuse stadium. Angari mavhune marara makuwerere chaiwo kuti vanhu vanzwe riri kubva kuMDC Alliance inotungamirirwa napuresidendi vedu Dr. Richard Morgan Tsvangirai vachinzwa mashoko echenjedzo, mashoko evandudzo, mashoko okunongedza kwatiri kuenda. Asi chafadza ndechekuti zvataurwa nevakuru vese kubva kuna naprofesa Ncube, vana president Biti, vana Guchutu vese, vana Sakwinje veZanundonga nana vamutambara brigadier kusanganisira vechiZ, anga ari mashoko ekuvandudza kuti gwara redu ratatanga iri rinotofamba zvakanaka. Vanhu varamba kuenda kubuda mustadium mvura ichinaya, vakati mvura ingatoperera patiri. Tinotoda kunzwa mashoko chete ari kubva kubato reruzhinji kuboka remangwana, nekuti vari kuziva kuti gore rino tiri kutongopinda chete musarudzo izvi tichibudirira nemakwikwi uye nemutindo mukuru.
Tiri kunzwa kuti mataura kuti nyaya yekunetsana panyaya yeutungamiri ichagadziriswa kuti ndiani anofanobata chigaro sezvo vatsvangirai vari kusimbirwa nemuviri. Zviri kufamba sei pakugadzirisa nyaya?
Iyo inyaya iri pachena. Hakuna musoro unotema usingatsvakirwi mapiritsi kana kurapwa. Saka isati hai kutema kwemusoro hakusi kuparara kwemutumbi, inongova nyaya inogadzirika chete kuti zvinhu zvifambe. Nekuti kumusoro uku kungagona kungokanganisika, bhareta kugara musoro hazvire kuti wava musoro, vatungamiriri ibhareta chete. Saka isu tiri mabhareta eruzhinji. Naizvozvo kana tikakanganisa musangano pane magadzirisirwo audeitwa, ukaona bhareta rokanganisa musoro kungoribvisa musoro haubvi. Saka ndonyaya yatatichitaura kuti pavhiki rinouya tichazama kugadzirisana zvanza zvinopezana. Ibvi nomupindira gumbo rimwe chete toonesana vanhu kutunga denga hubatirana kune rimwe haritsvanyinda noshoko ratatichipanana iroro. Saka tapa vimbiso kuvatigiri, tikupa vimbiso kuvatigiri nyika yose kuti aiwa musatemwa nemusoro, musavhunduka. Musangano uri kufamba zvakanaka, chitima chiri kufamba zvakanaka, MDC Alliance iri kusimba yadzika midzi yachandira nyika yose. Vanhu vari kutsigira mufaro wakawanda, uye chiri kuitika ndechekuti kwatiri kuuya apa zanu iri kutemwa nemusoro, iri kunzwa mutumbu, manyoka awanda, kuri kutya MDC Alliance. Saka zvose izvozvo ndozvati kuti zvinofanira kuti zviite chimbi chimbi mukugadziriswa kwedambudziko ringava rinenge rapinda mumusangano.
Ko ivo maikupe navamudzuri vauya here pamusangano?
Vamudzuri vanga varipo pamusangano vakazara zvikuru vachinzwawo shoko nokukaita zvakanaka. Maikupe hatina kuvaona, havasati vamboratidza kuti vangawanikwa mumusangano eAlliance. Saka chinhu chatiri kutovakokera kuti zvinhu zvizhinji zvinoda kuti tionesane kupangana mazano, kurayiranwa, nyeremoto dzinogokedzanwa.
Manzwa umwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitaura nomutori wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tombochienda kunyaya yechitendero apo tichitaura nomutendi vaBernard Banda.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu simba rangu.
Ini ndinoita Bernard Banda, ndinogara muHarare, Zimbabwe. Ndiri murume ari married nevana vatatu. Ndakakurira Mamutare, ndikazoya muHarare nebasa. Uyezve ndinopinda muchurch yeUnited Methodist. Ndiri mumemba akazara kumens fellowship kana kuti kunoko tinoti vapfumi. Uye zvekare pamusoro pazvo muchurch medu ndinoparidza. Ndiri authorized local preacher muparidzi. Ndinotenderwa kuparidza all over machurch medu. Ndakatanga kuparidza muchurch medu 1996 officially ndidaro. Ndichiri Mamutare. Ndikatendera, I think ndatenderwa muZimbabwe muno mese, ndaenda kuSouth Africa, Botswana and Zambia as well. Paridza ndinoshabikisa zvikuru nechurch kushumira, especially kubackground church yaakuita kakudzika paAfrica. Unoziva machurch edu akanga aisapotwa especially nemamissionaries. Eumwe anhu anotumwa here and then vakuru vechurch yedu, ndichidaro.
Chamunonyatsofarira mubasa renyu ramunoita iri chii?
Chikuru kuona number one kuwa involved muchurch iri established ine maroots anoenda kutakunana John Wesley pamakore iri kukura isingati yakura taicelebrate 117 years na 2014 so chinondifadza chikuru kusevha muchurch mangu number one. Number two chinondifadza kuparidza kudai zvikuona upenyu hwevanhu huchishanduka especially vanhu vachiresponda kushumira kwatinenge tichiita zvekuti vanhu vapo vachiriviso vachechi vari vega kutora responsibility yekureacha church uye upenyu hwevanhu huchishanduka kupona munhu uchibva kubva mukurasika. Ini noo ndakanga ndakarasikawo ndisiri mutendi ndisiri mukristu ndikatende kuna Jesu asika ndakaparidzirwawo 1994 ndikatendeukawo. So ndinofara kuonawo munhu tachiitawo zvandakaita kana kuti kuchishona tokudzira bandiko rezvandakaitirwawo nevamutamo vaonocheza zvandakaonawo zvekare.
Mamwe mabasa amunoita nevamwe vatendi akaita saapi uyezve nguva munoiwana kupi imwi muchishanda rimwe basa?
Takanakira chechi yedu haufaniri kunge uri full time imomo. Kune vafundisi vese vari full time. Kati inini nguva ndinoiona hwani nekuti ndinozviriritira ndinoitawo mabasa emaoko angu ndega uye ndinoita pasaidi ndega. Kati kudzoka pamubvunzo vamatanga kubvunza kuti tinozvifambisa sei tinoshanda sei nevamwe chechi yedu ine vanhu vakawanda inoempower vanhu vakawanda kuti ingachita zvakasiyana siyana muchechi. So tinokooparira like kachechi pandinopinda tinevaparidzi vakawanda. Uye zvekare inini ndirimwe waparidzi but on top of that ine responsibility takapuwa yemwe munamato unoitwa pachurch penyu unounza vanhu vakasiyana siyana unonzi morning encounter yekuti vanhu masikeni vasati enda kumabasa vanouya for at least tours from 5 to around 7 vachindozvinamatira. So ndinofara kushanda nevamwe nekuti zvinobatsira kukurawo kwangu chionawo chichallengewa nevamwe. But more importantly, given the environment in Zimbabwe, maybe Zongo, Makai, Kaita, Zimu, Nguaka, Zimu, Gunaku, Yuona, for instance, even personally, Nguanda, Nguana, Pakuti, you know, Rana Bible study young, you know, it's a good Bible.
Nenya ye Bible study, mungati tawari rao kuti munoifambisa sei, chii chinoitika pa uyezve munozvita kangani paviki?
Bible study yangu ndakaitanga 10 years ago 2008 wari chingori wangu 4. So idea yangu ndeye kuti tinoinginati nini topical Bible study ndakaitanga ndaona kuti for me ndakamuga namwari ndidaro ndakasundwa namwari kuti ndiinzevedi zvakadaro. Ndaona gepe randakaona kuti vanhu vazhinji vari kusada tinoti mabooks kuti anobata bhuku raRomans anobata bhuku rakachire mubhaibheri achistada chapter by chapter verse by verse pandakaona kuti kind macertain topic azizobatwi tarani senindakachidisa rezvino kajanikande yangu iri ebekini inotarisa matopic tinotanga topic gore yese tobata certain topic one topic toibata exhaustively zvakaipedza so ndinorana ndinindini ndinikati visionary wakaitanga tichiri vatiri almost 4-5 people izvozvo taakuita 80-100 people vanouya generally working class vanonga kubva kumabasa nekuti tinomita every Monday muharare muno mumcbd kanonzi kapresbyterian church.
Makambonetseka zvikuru here mukaora mwoyo uye zvesimba makazoriwana kupi kuti murambe muchienda mberi muchibatsira munhu anenge auya kwamuri?
Chakanakira chikristu kuzvikuru sei nichida kubatsira munhu zviri based upon ukama hwako namwari nekunzwisa kuti mwari vane simba rose ende munhu wese seni ndikaparidza kana kushumira kana kubatsira vanhu obviously tine tinotiya spiritual banner inoitwa nemunhu wese saka number one unodawo kumbodzoka kumashure woona kuti ndabatsira vanhu nguva yakareba inini wacho ndaakuda kundobatsirwa ndopanouya wai ndichienda kuchurch nai ndomboendawo kuchurch kwangu ndonzwa vamwe vachiparidzawo uye ndinandoti mastesina councilors angu vanhu vandinoripota to ndinoenda nichiti mazuva ano zvinhu zvakadai ini kesi ndinoita ndinoita kuta ndine situation andafesa yaita kakundoomera ebit airipoti to them ndine several wamwari muchurch medu wamafiri muchurch medu as well because tii tinobhiliva in the body of Christ so zvikadaro ndinochenda kuonawo mumuondito especially vari senior ino vanhu vandingati vaatoni vanonga chita kuti vane 45 years vatiparidza 35 years vatiparidza so vane bit of experience zvoso ndinochizvunza ndobatsirwa then wondinamatirawo zvekare andpower wondipawo advice taiva kana yakadai nyaya inobai kana yakadai nyaya inobai otherwise haungazivi zvoso.
Tinotenda muchendi Bernard Banda weUnited Methodist Church muHarare. Tinoimba muchange mine susvondo rinouya apo tichikunzirai dzimwe nyaya dzezvechitendero. Mutungamiri wesangano replatform for youth development vaclaris Maduku vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota kana sarudzo dzatanga kunyange chirongwa chemop up exercise chakapera svondo rino. Vamadhuku vanoti zvakakosha kuti vechidiki vawanikwe vachishandisa kodzero yavo yekuvhota sezvo varivo vari kutarisana nematambudziko akawanda munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamadhuku pamusoro penyaya iyi.
Aitwe platform for youth development saka programs idacharamba achienderera kunyange mop-up exercise yevhek yakapera musi wa8 izvi zvirongwa zvedu zviri kuramba zvichienderera mberi musi wa15 tinenge tiri kwavheneka musi wa16 tiri kungaoni musi wa17 tinenge tiri pachechechedu tiende zvakare kwamutena musi wa24 tinenge tiri zvekuchipinge musi wa21 kwatiita road show zvirongwa izvi tiri kuzviita kuti tirambe tichikudzira vechidiki kuti kunyange vaya vakaregista havasi kubva patiri nekuti vati varambe vachiziva kuti kunyange vakapedza kuregista vanofanira kurambe vakabatwa kuti vazovhota zvakanaka uyezve kuti vatize kuti pane vamwe vakasarira vasina kukwanisa kupariwa nemop-up exercise kana kuti vasina kupariwa neblitz tiramba tichiti kana taainavo vakati wandei tichavabatsira kuenda navo kunext nearest exercision center so far zvinhu zviri kufamba zvakanakisisa ende tiri kukurudzira vechidiki vese nevamwewo vese vangadai vachii vechidiki kuti hapana umwe mukana uchauya zvekuti muregiste kuvhota muzovhota nekuti hazvizikani kamwe muchazoyava muri kutarisira kuti iye ndiye amuda kuvhotera pamwe achauya.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachienderera mberi muchivadzidzisa kuti vazokwanisa kuwanikwa vachivhota musarudzo ichauya?
Ukatarisa history yezimbabwe manumbers evechidiki aina jesa anga ari madiki-diki pane chimwe chinhambo 11% kana 13% havana kumbopfuura 18% asi noziva kuti ramangwana neranhasi kuti rienderere mberi kunge vechidiki vachikwanisa kuoneka vachiparisa nekuti kana wavhota unokwanisa kuti kune munhu wawakavhotera kanzela kana mp kana purezidendi uvabvunzurudze kuti apa zviri kufamba sei uye uvaudze ndo zvamutarikira nekuti vechidiki ndo vane zvinhu zvavari kuchema chema zvakawanda zvakafanira kuti nyaya dzemabasa kana nyaya dzebudiriro vacha sei nezvimereramo yavo takandinofungira vechidiki kuti vakwanise kunge vaine voisi kuti vakwanise kunzwika vakwanise kuremeredza kunge vakaregista kuvhota nekuti vanotiungamirira nyika vazhinji vacho mapoliticians vanotoremekedza munhu anokwanisa kuvabvisa pazvigaro kana kuvaisa pazvigaro saka ndinoona sekuti zvichi kufamba kwatiri pane nyaya yedu yekuregista iyi vechidiki kana vaaregistad semavhoters vanenge vaane mukana wakakura wekuinfluenza zviri kufambira mberi munharaunda dzavo kunyange kuti kuzvikoro kuri kufamba sei kumadhibha kuri kufamba sei munyika kandi ari kufamba sei vanenge vaane simba iroro uye vanenge vaakuremekedzwa kupfuura vari kuitwa vari nhasi
avo vange vari mutungamiri wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vachitaura namavelous muhlanganya uye vari kuchipinge sezvo nguva yedu yapera tinokuenekai nomufaro tichazokuonai zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc